watorwa vachida kuenda kumusangano wangaitirwa kuVictoria Falls uyo usister edition eAfrican Philanthropy iri kuitwa kuVictoria Falls. Pakutorwa kwavaita izvezvi, vanhu vandee Harare sekuvatsvaga kuti vaiswepi, vavasati vazikamwe kuti vaiswepi. Maloya achiri kumanyamanya, magweta ari kumanyamanya kuti vangawanikwa here, asi hapana chati chawanikwa. Chekutotishamisa vanhu vatorwa pajekerere paInternational Airport iyo inovaongechiratidza security yenyika kuti vanhu vese vasvelesekiwa kuti muZimbabwe muri safe, zvinoonekerwa paairport yenyu yakaita inosvikira vaenzi vese.
Saka munofungidzira kuti vatorwa nani?
Vanhu vatora vanhu ava muonero watinoita mastate agents, nekuti hazvaigona kuti pangobva mhondi chero mbavha yabva kupi tingakwanisa kutora vanhu pazvibhehlera zvakachengetedzwa zvakakura kudaro seInternational Airport yeRobert Mugabe International Airport. Ava vasori vatikutarisira kuti ndeesenza intelligence organization kana kuti vangave mamwe madepartment esecurity, asi havasingori vanhu nje.
Saka murikufunga kuti zvikonzero zvipi zvingadai zvaita kuti vatorwe nava muri kufunga kuti vavatora?
Tiri kungoshamisika kuti munyika medu mune kakuzundukwa kuitwa nenyaya yesadhaki kunge yatotanga gore rino. Taaziya masadhaki samit aingoitwa tichikura, vana vamugabe vakatocheya sadhaki, hatinambobvira taona zvataona. Nyaya yatiri kuona ndeyekuti vari kutungamirira vanenge vari kuona sadhaki sechimwe chinhu chakakosha kuti vaamucheya, uye vachivhunduka katikwatara kuti vanoziva kuti kupi vapinde vakapindazve ukopokopo. Saka vanofunga kuti masitizenzi angashandisa mukana wesadhaki kuti vataure nyaya yekubi kukaita maelesho kuti vataure nyaya yeumbavha hunoitika munyika kuti vataure zvakaerera huri munyika. Tinodzoravo revari kutora vanhu ava zvinenge riri kunyararidza vanhu vese kuti vagavari veZimbabwe vagare vakanyarara, vambudikidzwe, vagerere vasina anotibufu vachitaura kuti nyika haisi kufambiswa zvakanaka.
Saka mune matanha amuri kutorawo here ekuedza kuti muone kuti chii chaitika kune vamwe venyu?
Tiri kunzwa magweta ane matanho ari kutarisira kuti akatore kusanganisira kuda kuenda kumatare nemamwe matanho kumatare kunokumbira kuti vanhu vavatora ngavauye vavaburitse pachena, kana vaine mhosva vatongwe.